manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechitatu ndira 19/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MGC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Zimbabwe ichaita mabielections muna 2022. Saka kazhinji kacho kwetinozova kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu chatinokurudzira ndechekuti vatapiwe nhau vachengetedzwe uye zvekuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe
sangano revatori venhau rotyira kutyorwa kwekodzero dzevatori venhau munguva dzesarudzo vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika nezuro Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Mutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vamutarisira kuti nhengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza 2018
vando vari kutaura kuti tiva kuchina mubaelection tiva kuratidza vamanzora nezanupf kuti isusu tii takasarudzana zvikuda kuti vabate basa saka ndonyaya dziri kubuda mumacommunities ndonyaya dziri kubuda kunharaunda dzakasiyana-siyana across the country
sachigaro webato iri kumatebeleland north zvakare vaimirira binga north munational assembly vaprince dweko sivanda vaudza studio 7 kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume vati vanhu vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavakaitwa nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi pasarudzo vati ivo nevamwe vavo vese vakadzingwa vachadzokera pazvigaro zvavo muparamende nemakanzuru
maconstituencies ose akatorwa navachamisa mu2018 ari kudzokera akadaro zvatiri kutarisira kuti tichawedzera nezano kwakadzingwa kana kwakashaika mamembers of parliament ezano isusu edu atori muhomwe taakutoda mo kutorera zano kuratidza kuti 2023 tiri kutora hurumende
vaethridge kureva avo vaimirira Epworth vanoti vanotarisira kudzokera kuparamende nekuti veruzhinji kuEpworth vanovimba nebato ravo
vanhu kana vachitiona isu sevamiririri vemdc vanoona tihopu yakanyanyisa tariro yavo yangova muMDC chet ende vanhu vese kuEpworth almost 85% vakatongomirira chete kuti vaise vhoti akangomirira kuti vaise vhoti pachinzvinongo ndiwa mdc iye isusu vamiriri vemdc tiri vanhu vanomirira vanhu
vasizi vavaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende nemakanzuro adziite zvido zvevanhu uye bato ravo rave nehwaro hwekuona kuti vanhu ava vari kugona basa here kana kuti kwete vati izvi ndizvo zvichashandiswa kuona kuti vanhu ava vomirira bato zvekare here kana kuti kwete musarudzo dza 2023
tunyaya yatiutarisa ndeyekuti mamembers of parliament nemacouncillors vachiva machampions ekufambisa zvido zvevanhu mumavirus leadership platforms avanogara like parliament and a local council board pavanenge vachifambisa nyaya dzedevelopment nyaya dzekuti vamirire makodzero evanhu nekuti ndo the central objective yavakasarudzirwa kuti vaende kuparamende
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Vasidix Muradzipam vanoti danho ratorwa neMDC Alliance rakanaka chose uye nhengo dzebato iri dzichakunda sezvadzakaita muna 2018. Vati hapana chakanyanya kushanduka kubva panguva iyi.
Sekuona kwangu vatsigiri nevanhu vebato reMDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa vanhu vanoziva zvavanoda ende vari clear pakuziva zvavanoda nevanhu vavanoda uyezve hapana chingatadzisa vanhu ava. Vakadzingwa kuti vadzokerezve vachinokwikwidza nekukunda mumabyelections atakatarisana nawo nekuti vanhu vakambenge vakavasarudza pekutanga ndiozve vanhu vachazovavhotera mukati menzvimbo dzavo uyezve vanhu vakanga vane kugunun'una kukuru pakudzingwa kwavakanga vakaitwa navadouglas ngonzura vachiti havasiriwo vakaita kuti vapinde pazvigaro izvi ndio vakavavhotera kuti vapinde saka vanhu ivavo zvakare vachavavhotera kuti vadzokere pazvigaro zvavo.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vajoel mukusha vati nyaya yemakakatanwa nekurwirana mazita inogona kukanganisa zvikwata zveMDC musarudzo.
Makwitinga akanga aitwa mumapoka ezvamatongerwo enyika okungoti vanotamburana tamburana vanhu havana kumirirana kuti vadamburane damburane zvokuti ndozvavaitsvaga vaitsvaga kuti utungamiri hunge hwakanaka kana yanga yava yokwana bvanyangu vanhu vachangoona kuti zvimwe tinopedzerei nguva hende yedu zvekune vanenge vakaita tivakarondeka wenge vakadaro saka pachaita kudamburirana ipapo nhembe dzichadamburiranwa nokuda kwenyaya iyeyo.
Mamwe mapato akaita seMDC yavamonzora pamwe nezapu ari kupindawo musarudzo idzi mangwana. ZANU-PF iri kuita sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemabyelections muna Kurume. Mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati bato ravo richakunda musarudzo idzi kusanganisira sarudzo dzichaitwa muna 2023. Sarudzo dzemusi wa26 Kurume ndedzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro zvenhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti nemamiriro akaita zvinhu gore rino vatori venhau muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak dzine sarudzo vachatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya. Sangano iri ratiwo riri kunedzekana nemashoko akaburitswa neCitizens Lab yekuCanada anoti Zimbabwe, Zambia neBotswana dziri panyika nomwe dzemuAfrica dziri kupomerwa mhosva dzekusora zvisiri pamutemo vanhu vadzo dzichishandisa unyanzvi hunonzi Circles Spyware. Gore rino Lesotho neAngola dziri kutarisira kuita sarudzo uye gore rinouya Zimbabwe, Eswatini neMadagascar dzichaendawo kusarudzo. Misa Zimbabwe inoti munguva dzesarudzo hurumende dzinodzika mitemo yekuomesera vatori venhau nevanopikisa. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Tochitarisira kuti mudunhu redu nyika zhinji dzichange dzichienda kusarudzo mugore ra2022 na2023. Zimbabwe ichaita mabyelections muna 2022. Saka kazhinji kacho kwetinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa, panorohwa vanhu. Chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe uyezve kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe. Tochitarisira zvakare kuti nenguva yatiri kuenda 2022 chii chakamboitika mushuromo. Mushure mugore 2021 kwakava nekudzimwa kwemadanhe mutande.
Zvakaitika kupi izvi musadhaki?
Kune nyika nhatu dzemusouthern Africa dzakadzima masaisai. Democratic Republic of Congo muna 2021 munguva yekusarudzwa kwemutungamiri wenyika. Eswatini yakadzima kaviri muna Juni nemuna Oktobha vanhu vachiratidzira kusafara nekutongwa kwamambo. Tochienda zvakare kuZambia yakadzima muna August munguva yesarudzo dzemaelections dzavo. Izvi zvinotiratidza kuti nemaelections atatarisana nawo muna 2022 na 2023 madande mutande ari parumana nzombe. Saizvozvo ngatigare takatarisira nekutora matanho akakosha kuti tinge tichivhika kuti madande mutande aya asavharwa. Tochitarisa kuti mugore ra2022 tiri kupinda nemitemo yakagadzirwa kuti icherechedze kana kuti isunge vanotaura nhema mumakotsi nenyaya dzeCovid.
yaka atangira kupi mtemwe?
Yaka atanga kuiswa nyika ya South Africa muna 2022, muna Ngorero, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe zikabatira, zikaisawo mtemwe ya Zimbabwe ichibva yaenda kumirisa.
Sei mchiti ya kavea dzikisa gechu?
Mkuti ya kaisa kamuche 14 ya tino tiyo masendenzi noshika 20 years mchiere kano kange wa batwa ni mosha ya kutaura jisizo nesho ya COVID-19. Ninyo ya ze Omicron zikwezi tunaona kuti mitemo ya ichawe dra ushandiswa pa na utibiswe kozo ita ozwa kari chatinoona ndeche kuti watatwe na une ne kucherechezi wakwe na u ndo zvimwe zvakanga zvakanganiswa zvikurusa nedenda reCovid.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira tinorerekera, tabatsawo mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainzi Sparadza, avo vanakurirawo vanopikisa nyoka menyu vachiti vanombombunyikidzawo vatori venhau. Asi vanopikisa vanogara vachiti hurumende ndiyo inozikanwa nemangoromera ichishandisa mapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaparadza.
Isusu segovernment seministry of information tiripo pakudzivirira zvakadaro kuona kuti kodzero dzevatori venhau dzachengetedzwa. Saka tichaita misangano nevamwe kunyanya nyanya vemapoka zvematongero enyika nemapurisa.
Munenge muchida kuvaudza kuti kudi?
Tivaudze kuti majournalists oro vatori venhau vatapi venhau vapiwe mukana yavo yekuti vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa kana kuti pasina kuharaswa pachirungu. Saka tichataura nezvazvo nekuti dzimwe nguva vatori venhau ava vari kumbunyikidzwa neavo vanoita nezvematongerwo enyika kunyanya nyanya veopposition.
Ko vanopikisa vanotyora sei kodzero dzevatori venhau? Tinonzwa kanguva dzakawanda vanogara vachitiwo hurumende ndo ine mangoromera, vanoita sei?
Vanomboita dzimwe nguva dzavanotandanisa kana kuti vanhu vavo vanorova vatori venhau. Saka isu seministry toda kuzvigadzirisa izvi kuti zvisaitika.
Munotanga rini?
Kutanga nemabielections ari kuuya muna Machaya, tozoona nesarudzo hombe yemageneral elections yegore rinouya. Saka izvozvo zvozvo ini ndakamirira mukuru wangu mai Mutsvangwa, tichazama patinogona napo kuona kuti tataura nevane mamwe mapoka kuitira kuti vatori vedu venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainzi Sparadza vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafani chirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafani chirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5266, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe kana kuti 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri negumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,215,836. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana kana kuti 3,242,414. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu zvine mazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 30,841. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Urumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKiev kuUkraine, uko vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika iyi murwendo rwavanoti nderwekubatsira kuderedza kusagadzikana kuri munyika iyi zvitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo. Vanhu gumi vafa muMadagascar zvitevera kunaisa kwakaita mvura nezuro usiku muguta guru renyika iyi reAntananarivo. Izvi zvazoiswa nebazi rezvemukati menyika. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuwedzera zvakanyanya nemusi wechina uye icharamba ichinaya kusvika mukupera kwemwedzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaAlec Sandikonda Sakara avo vari muLilongwe, guta guru reMalawi, uko vakavhura chitoro chavo chinotengesa zvekuvakisa dzimba. VaSakara vakaberekerwa uKaroi mudunhu reMashonaland West vakadzidza kwakare uKaroi nekuChinoi. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika vakazowana mukana wekubuda munyika muna 2005 vachinotsvaga mafuro manyoro kuMalawi. Vanoti zvinhu zvakambotanga zvakavaomera semunhu akanga asiri kwake, asi vakazogadzikana vakakwanisa kuzovhura chitoro chavo icho vanoti chave kuvapawo mari yekuti vakwanisewo kubatsira kubhadharira mari dzechikoro vana vanoshaya vekunharaunda kwavakazvarirwa kuKaroi. Ndatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini muZimbabwe ndakabva mu 2005 kuya kuno kuMalawi, and ezvinezvi ndine 17 years ndimuno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
Vajonga, ini chakaitika kuti ndive ndiri kuno kuMalawi, matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabusiness ekuita. Saka ndizvakaitika kuti inini ndive kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi, ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vajonga kuMalawi, ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware. Ndirikutengesa zvinhu zvangu momo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrico nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizvo zviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
Vajonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo, and ndinofunga zvisingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo kuti tichiitaita then bhizinesi yedu then tichiita sei, tichivatumidzirawo vanhu kumusha kwechouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo singaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi asi nzvimbo yekuti tinogona kuda sei tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga stendi hurumende yekunotitorera futi. That's why kunoku tichingochengetawo tumari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje kwatichadzokera chiZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushaya kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tibatsirawo ikoko kuZimbabwe. And vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi, and ndinovabatsirawo futi kwatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kuti ivo vaone chiuviri pamoenda kumabasa kure kure ndo ita interviews then ini ndinuwa batisa wa nima transport ni kama alika ndruku wana karika shoma batai wa triku itajunu jakanaka kuno kubalawi
kune dzimwe nyika zvakaita seku South Africa neku Zambia tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo imi kuMalawi muri kugara sei
aiwa kuno kuMalawi tiri kubatwa zvakanaka endi Malawi yakasiyana nedzimwe nyika Malawi inzi vanhu vakanaka endi tinobvumidzwa isusu maZimbabwenzi kuita business redu pese pese because iwo wakaona isusu wanaona seva wana hama dzao endi shona hii ya tukutawara studio 7 hii inonjika pese pese kuna kutoka na kutawara pese patunoda even mubazi chitawara shona endi yiseka futi endi aiwa ivanhu wakanaka Malawi enzi endi tinotenda kuna Mwari kuti Malawi varoti baro zvakanaka
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaAlexander Konda Sakara vari parunare kuLilongwe kuMalawi naJonga Kandemiri weStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupuwa pachena vana vavo vane dambudziko iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumo vakaberekava vaBernard Mujei avo vane mwana nemakore 10 nemapfumba mwane chirwere cheshuga vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupuwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike 25.
Zvakatibatsira chaizvo zvikuru chaizvo konsidari mishonga yacho madhuro yari kuita zvakatibatsira rikuti dai zvaramba zvakadaro zvaabatsira ruzhinji rwese rweZimbabwe because condition yatinayo nevana iyi inotoda kutobatsirana saka ndiri kuona tiri kubhenefita zvakazvikuru sevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vawana rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora 10 pamwedzi nechidimbu vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bottle chinoita kuma 9 chongoita pa $10 anogona kuchishandisa mwedzi nehafu. Mukada kuti mutarise kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapo tozotenga futi masirinji acho ekubayisa apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa saka zvinobva zvatiriritira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni avo vane mwanasikana nemakore 10 nematanhatu ane chirwere cheshuga vaudza Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi kana tichite machallenges nekuwana mari tichitenga mushonga weshuga nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Tiri kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika basi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvita izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society ndo vatakabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore 25 vanenge vasina mari dzekutenga mishonga nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge ukwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe kuti vabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza university akusenzera kuti akwanise kutengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa neZuro Manheru. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vatichapa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints gumi ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinhanho chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. MaChevrons ave kugadzirira mutambo wavo wokugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo wokugumisira weAFCON 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors ave munzira kudzoka kumba kubva kuAFCON uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungororo wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozive hedu kuti kubva 2004 patakatsvikako kuSfax kuTunis itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaita ana Nakambatini, ana Mashawo Munetsi, ana aniko, hatina, hatibudiriri nekuti hatigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mdiwa anoti zvino hazvisi kufamba neuZimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 order kubva kucollege kuendesa national team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akambooneka kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kusenior level.
KuAFCON uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona naakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa cheLive Talk na 8 PM siri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Murai zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mbinzwa nhau dze isindelele.